Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wesvondo zvita 8/2024 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe mapato anopikisa, ochema-chema achiti nengo dzavo dziri kunyimwa rubatsiro rwechikafu nembeu nevatungamiri vebato rezano PF munharaunda dzavanogara kumaruwa. Asi bato rezano PF rinoramba kuti nengo dzemapato anopikisa dziri kunyimwa chikafu nembeu richiti vanenge vaita izvi ngavamangarirwe. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vachambomira kwenguva yakati rebei vasati vaona chikwata chenyika chichitambira munhandare yeNational Sports Stadium. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe remapato anopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanoti nengo dzavo pamwe nedzevamwe mapato anopikisa dziri kumaruwa munyika dziri kunyimwa chikafu nerumwe rubatsiro ruri kupiwa zvichinzi zviri kupiwa nengo dzezano PF chete. Vamonzora vanoti izvi hazvienderane nebumbiro remitemo iro rinoti munhu wese anofanirwa kunge achipiwa chikafu chehurumende zvisinei nekuti ndewe bato ripi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamonzora nezvenyaya iyi.
Mwaka wakapera tinoziva tese kuti hakuna kunaya nenyaya yedambudziko reEl Nino. Naizvozvo muri zhinji hadzina chadzakakohwa. Pamusoro pazvo mombe, mbudzi nemakwai mazhinji zvakafa. Muri dzose dziri kumaruwa dzinoda chikafu. Dzakatotaura nechekare kuti dzinoda rubatsiro rwechikafu. Chaakutishamisa ndechekuti bato rezano PF kuburikidza nevatungamiri waro mumaruwa vaakurambidza vamwe vanhu kuti vawane chikafu ichi pamusaka pekuti vanhu ava havatsigiri bato ravo. Bumbiro redu remutemo weZimbabwe rinotaura iro kuti hakuna munhu anofanira kunyimwa chikafu.
Imi sebato rinopikisa reMDC zvii zvamuri kuita panyaya iyoyi uyezve magara muri kuwanikwa imi muchitaura nehurumende here panyaya iyoyi?
Zviri kuitwa nezano PF izvi kumbunyikidza kodzero dzevanhu. MDC yakagara yakataura kuti chikafu chedrought relief hachifaniri kuitiswa zvematongerwe enyika, hachizi chanhingi.
Zvakadaro zvii zvamuri kuyambira hurumende kuti iite panyaya iyi kana ivo vanowanikwa ivo vachipa chikafu ichi kuhurumende?
Zvakadaro tinokumbira kuti hurumende ngaisunge avo vanhu vari kuita rusarura ganda uru panyaya yechikafu chedrought relief. Madhona acho ngaaone mbune kuti vanhu vapiwa chikafu chedrought relief. Tinokurudzira vana vese veZimbabwe kuti tibatane kwese kwatiri tirambidze rusarura ganda uru. Hapana munhu anofanira kufa nenzara nokuti atsigira bato raanoda. Saka naizvozvo tinofanira kubatana toona kuti hakuna munhu anyimwa chikafu, hakuna munhu afa nenzara nenyaya yokuti anosapota bato raanoda. Munyika medu tinoda gotsa ruzhinji.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo imwe nengo yebato rezano PF vaUbert muzaru wetu avo vanoti vamunzura vari kutaura zvemugodzi matsuro sezvo chikafu chiri kupiwa munhu wese zvisinei nekuti ndewe bato ripi.
Chekutanga ndechekuti hakuna chiitiko chakadaro so far chitati taona chiri kuitika muZimbabwe. Ndava president Emmerson Dambudzo Mnangagwa vakataura iwo vakati munhu kungava achisapota bato rinotonga munyika yeZimbabwe reZanupivu okunge achive ari umwe wemamwe mapato akasiyana siyana. Kana munhu ari chizvarwa cheZimbabwe anofanira kuwana food aid and food assistance pasina kana kutarisa kuti bato raunosapota nderipi, nekuti nhau iripo ndeyekuti vanhu varofanira kuwana food assistance, varofanira kuwana kurubatsiro mukudya kwavo.
Imi sebato reZANU-PF munotii kune avo vanenge vabatwa vachiita chiitiko chakadai vari kunzi ivo nemapato anopikisa ndeve bato renyu?
Pakaonekwa kune vanenge vachiita chiitiko chakaita seichi, evidence iyo inofanira kuratidzwa kumapurisa chero vangava vari vakuru mudunhu imomo vagobatwa, nekuti mutemo wakatoiswa ende uriko wakatarwa nemukuru wedu wenyika kuti munhu wese ano fana kunga achiwana chinomubatsira mukati mekurarama kwake nenhau ye maproblems ataita emvura kusanayika kana makore adarika nedrought. Zvinofanira kubatsira munhu wese ari chizvarwa chenyika ino cheZimbabwe. Saka hapana achaita withhold assistance nepakuda pekuti munhu asapoti bato reZANU-PF. Izvozvo zvipresident wedu akazviramba ende isu tiri kuti semayouth eZANU-PF kuti pane chiitiko chakadaro chinhu chakashata, nekuti chinoshoresa ruling party iri kutonga nyika ino, nekuti ivo vari kuzama pavanogona nazvo kuwana vabatsiri nemadhona akasiyana siyana kuti vagobatsira mune dzimwe nzvimbo dzavasina kusvika. But ivo zvakare vatongi ende bato rinotonga mukati menyika ino riri kutoiendesa rubatsiro rwakasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana siyana. Izvo zvinova zvakaonekwa nzvimbo dzakasiyana siyana, kubva kuna Nafila Busi kuzasi uko kuna Nembudziya Gokwe, vanhu vachipiwa vari vanhu vakasiyana siyana zvisinei kuti unosapota bato riri kutonga reZANU-PF.
Saka munoona kurudziro iyi yamuri kuti iri kuitwa nemutungamiri webato renyu reZANU-PF uyezve vari mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaMnangagwa ichizowanikwa ichiremekedzwa here? Nekuti vemapato anopikisa vari kuchema vachiti nhengo dzavo hadzisi kupiwa chikafu.
Pakawanikwa vanenge vachiita izvi vanhu vanenge vachikora mutemo ende vanofanira kumhanharirwa. Ava vari kungotaura vanhu vari kungotaura nekuda kwekuti vamwe vanhu politics dzavo okurarama kwavo vanotongoda kupikisa nekutaura zvinhu zvakaipa.
Avo vange vari nhengo yebato reZANU-PF vaWilbert muzaru wetu vachitaura nesu vari muHarare. Sangano reshamwari yemwanasikana rinoti richange riine mabiko manguwana muHarare ekupembera vanakomana nevanhurume vari kuita mabasa anonwisa mvura munharaunda dzavanogara mukurwisa dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana. Mutungamiri wesangano iri amai eKenya Chifamba vanoti izvi zviri kuitwa senzira yekukwezva vamwe vanhurume kuti vazogonawo kubatsira kupedza mhirizhonga yemudzimba. Izvi zviri kuitika panguva iyo pasi rose riri kucherechedza mazuva 16 ekuyeuchidzana huipi hwemhirizhonga yakanangana nemadzimai. Ngatinzwei hurukuro dzataita navo.
Mangwana tine mhemberero huru yatiri kutarisa vanhurume muno muZimbabwe vanga vari mubishi kusimudzira kodzero dzemadzimai. Vamwe vachiona vari muzvinzvimbo zvemitemo, vari muhurumende, mumapoka akasiyana siyana, vamwe vacho madzimambo, vamwe varume vatinoshanda navo munharaunda, vamwewo vakomana vechidiki vari kusimudzira kodzero dzemadzimai munzvimbo dzakasiyana siyana dzavanoshanda, kusanganisira vamiririri veparamende vechidiki vatichange tichipa zvakare mibayiro. Nyaya iripo haisi yekuti vanga vari kungosimudzira kodzero dzemadzimai nevasikana chete, yanga iri nyaya yekuti vari kukwanisa kutamikana kumadzimai nevasikana munyaya dzezvebudiriro, munyaya dzekurima, munyaya dzekodzero, munyaya dzakasiyana siyana dzinobata madzimai nevasikana.
Zvakakosha sei kuti mhembero idzi dzinge dziri kuitika panguva ino? Tiri kuona kuti pari kuwanikwa ipo pachirangarirwa nyaya yemhirizhonga.
Mhemberero idzi tinodziita gore rega rega patinenge tichipemberera nekutarisa nyaya dzemhirizhonga, nekuti isusu tinoti hatingodzitaure mumazuva aya chete, tinotaura gore rose. Saka zvakanaka kuti tiyeuchidzane. Patiri kutarisa nyaya idzi, tinowanzotaura vanhurume tichivaona sekuti ndivo vanobhinya, ndovanodzikisira madzimai, ndovanovadzosera kumashure, ndovanovanyima mikana. Asi zvakakoshawo zvakare kuti titarise rumwe rutivi rwekuti varikowo varume vanosimudzira kodzero dzemadzimai nekuvapawo mikana nekuvapawo nguva nekutaura nekunzwikwawo mafungiro avo nekutarisa kuti zvakakosha. Madzimai atowana mukana yekuenda kuchikoro, madzimai atowana mukana yekupiwa zvikwanisiro zvekuti vabudirire, nekutiwo madzimai apiwe mikana yekuti mitemo yese yatiri kunzwa iri kubudai inge ichienderera mberi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai eKenya Chifamba vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano rePan African Positive Women's Coalition amai Tendai Westerhof vanoti sangano ravo richange riine mhembero dzarowo muguta reHarare mangwana, apo vachange vachipembera madzimai ari kurarama neutachiwana hweHIV vachibuda pachena. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Westerhof.
Tiri kuzokorokotedza madzimai ese ari kurarama neutachiona hweHIV, madzimai ese vanoshanda munharaunda nemacommunities kurwisana nestigma and discrimination nokudzidzisa vamwe nezvedenda reHIV and AIDS. Madzimai ese aya atiri kuzopemberera madzimai ari kurarama pachena, vakabuda pachena kuti tiri kurarama noutachiona weHIV. Aya madzimai ararama nechirwere ichi, vamwe vane ma30 years, vamwe ma25 years, vamwe ma15 years, vamwe ma5 years, but chiripo ndechekuti vakazvigashira, vakabuda pachena kuti vari kurarama neHIV, ndokubva vaenda kunobetserawo vamwe mucommunity. Saka tiri kuzovatenda pagala ratiri kuita musi weMande.
Mukupemberera madzimai aya vari kurarama neutachiwana pachena, muchange makabatana nemasangano api?
Mukupemberera kwatiri kuita madzimai aya, tiri kushandawo neGlobal Network of People Living with HIV. Tine vanhu vachabvawo kuMinistry of Health and Child Care vanenge varipowo pakupemberera madzimai aya. Tiri kubatana pamwe chete tichisapotwa nebato reAfrican Women Development Fund kuti tibatsire madzimai iwayaya kuvapemberera nokubata kwavari kuita mukurwisana nedenda reHIV neAIDS, zvichitungamirwa nePan African Positive Women's Coalition Zimbabwe. Saka iwo mamwe mapoka ari kushanda nevakadzi ava vakafanganana nebato reNational AIDS Council, vana Population Services for Health, vana Panjia Zimbabwe, vana UN Women, including private sector avo yakafanana na Lancet Laboratory and Diagnostics, nana FASA vanorwisana nemadrugs and substance abuse, nana Action Women's Group, nevemumedia vakafanana neHealth Times vari kuuyawo kuzotibatsira kutenda madzimai iwayaya.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rePan African Positive Women's Coalition amai Tendai Westerhof vachitaura neStudio 7 vari muHarare. Vateereri, hechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Tabakanguve ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro na muzvare Samantha Svanda vanova mukuru wesangano rinorira kodzero dzevakaremara Signs of Hope Trust. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kana tichitaura zuva rinenge iri, izuva rekunyatsofungisisa kuti ndezvipi zvatiri kunyatsoita, even senyika, kana takatarisa kodzero dzevakaremara. Tambozvifunga kuti 2024 tichiri kutaura nenyaya yekuti vanhu vakaremara vari kutambura. Chii chatiri kunyatsoita kuti vapiwe zvikwanisiro? Tiri kutarisa kuti pane vanhu vachiri kuviga vana muna 2024. Kuviga mudzimba haisisiri nguva yacho, inguva yekuti titarisise kuti ndezvipi zvatiri kunyatsoita kuti munhu akaremara ave neyatinoti idignity. Tisangovaverenge pavanhu vasingaverengwe munyika. Saka izuva rekunyatsofungisisa kuti chokwadi chokwadi tapapi senyika.
Ndezvipi zvimwe zvezvironga zvamaita kubatsira vanhu vakaremara?
Tizvizhinji zvacho zvatange tichidzidzisana kwange kuri kudzidzisana nevanhu vakaremara mairana nekodzero dzavo. Because kuti munhu akwanise kuti ararame achikumbira futi kune hurumende kuti vazadzise zvimwe zvacho, hunge munhu achizviziva. Takadonata maconstitution because tinoziva kuti vanhu vane madisabilities tinoti mahuman rights holders kunge vamwe vanhu. Saka tiri kuti kodzero dzavo dzakakosha. Tinotarisira kuti vazvimiririre vega vachikumbira kune hurumende.
Mazuva ano vakawanda vava kukurudzira kuti vanhu vakaremara vabatsirwe kuti vange vachigonawo kusimudzira upenyu hwavo, vange vachigona kuzviraramira vakazvimirira voga. Muri kuona senyika tafamba zvakadii pakubatsira vakaremara kuti vange vachigona kuzvimiririra vari voga?
Ichokwadi ichocho Tabuka, ndozvakukurudziro. Even isusu senyika takaita inonzi National Disability Policy muna 2021. Policy iyi yakukurudzira inonzi Human Rights Model. Iyoyo iri kuona vakaremara vari marights holders, ndambozvitaura izvi. Saka tinoda kuti zvizikanwe kuti vakaremara havasisiri vekungopema pema, havasisiri vekungopiwa piwa zvinhu, asi vavanhu vekuti vatitungamirire even patiri kugara. This year theme yacho yange ichisimbisa zvizhinji about leadership yemapersons with disabilities. Tiri kuti chii even kana tichiita mabudgets edu, vari kumbobvunzwa here? Vari kupiwa mari papi? Tambozvitaura taura zvishoma kuti kana tichitarisa national budget yedu, yakanaka pakuti iri kupa vanhu vakaremara zvinhu panguva dzakaoma, asi tiri kutarisa allocation yavo iri pasocial welfare zvakanyanya. Tese tinoziva kuti social welfare ndeyekupa vanhu vanotambura. Saka tiri kuti kwete pane izvozvo. Tiri kuti ngavapiwe mari dzekuti vatange mabhizinesi, ngavapiwe mari yekuti vatangewo kugadzira maassistive technologies munomunyika mavo, ngavapiwewo zvikwanisiro zvekuti vazvimirire vega, vave empowered, vamhanye nemabhizinesi ari viable.
Muzvirongwa zvamanga muchiita kubatsira vakaremara nezvinoitwa nemamwe masangano akasiyana siyana munyika, ndezvipi zvamuri kuona kuti zviri kusaririra zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuitira kusimudzira vakaremara?
Tiri kuona kuti vakaremara havasi kuaccessa madigital technologies toti on an equal basis with others. Pane zvinhu zvinokontributa zvakanyanya. Tikatarisa even kutenga foni chaiko, zvinoita kunge zvakaoma nekuti foni yacho inenge ichidhura, data racho ratinoshandisa rinodhura. Saka akaremara ari kurasikirwa even nezivo, ari kurasikirwa nezvakawanda.
Kwanasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita namuzvare Samantha Svanda vanova mukuru wesangano rinorira kodzero dzevakaremara Signs of Hope Trust. Tinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tabakanguve ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka nekuti pachirongwa chevechidiki.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasimba
Yesu simba rangu
simba rangu
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chesvondo rino chechitendero Religion Forum chatinokupai kuno kuStudio 7 svondo yega yega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tine urukuro na mufundisi Vernon Chamba vari kuHarare. Tanga tichitaura nyaya dzakawanda dzazotituma kuti titi mufundisi ngatimbogarai pasi timbotevera nhoroondo yenyu. Tinzwe zvizhinji pamusoro pebasa ramunobata tiwane kufamba kuenda kumberi. Mufundisi, tinokuchingamidzai paStudio 7. Ngatitangirei pekuti iye Vernon Chamba uyu ndiani uyu?
Zvechifundisi ndakazvitanga makore apfuura, ndofunga mugore ra 2013 January. Ndakatanga kuziva nezvekuti ndakadanwa naMwari mugore ra 2008. Mwari vakatanga kutaura neni kuburikidza nechiprofita.
Ministry yenyu imi yamunoti ndakatumwa uku ndeipi?
Ndinoparidza shoko raMwari. Ndinodzidzisa shoko raMwari, ndinosunungura vakasungwa nemweya itsvina kubudikidza nenyasha dzandakapiwa naJehovha dziri pamusoro peupenyu hwangu. Tinonzwa Mwari kune vamwe vanenge vachiti ndizive kuti Mwari vari kuti kudii muupenyu hwangu. Tinobatsira vanhu kuti vawanewo hukama naMwari, vawanewo a personal relationship naMwari.
Chakakutumai kuti muti ini ndakuita mufundisi nechii?
Chakazondisunda kuti ndipinde muministry inyaya kuti ukama wanga pakati pangu naJehovha wakasvika pakusimba, wakange wasimba radzwa naMweya Mutsvene zvakanyanyisa. Saka ndakange ndamunhu anozviziva kuti ndinoda kutedzera perfect will yaMweya Mutsvene yaMwari yaJesu Kristu tenzi wangu pakati mukati memoyo wangu. Saka ndakaziva inini kuti ndikaramba kuita basa raMwari randakanga ndatumirwa, chinhu chekuti Mwari vaizonditonga mangwana. Ndikazvitarisa ini kwandakabva pandiri nekwendiri kuenda, hakuna chinhu chimwe chete chendingati ndaikodzera kana kuti ndinokodzera kupiwa rudo rwakadai, nyasha dzakadai, ngoni netsitsi ndichizvipiwa naMwari pamusoro peupenyu hwangu. Nyaya inonzi kugamuchirwa chinhu chinonetsa. Mukazviverenga kana mukazvitarisa muBhaibheri chaire, kunyangwe naPauro adedzwa naMwari, vadzidzi vaJesu neruzhinji vakanetsekana zvikuru nekumutambira semunhu waMwari, nekuti vaiziya kwaaibva nemabasa eri maaita asati amuchiedza.
Mabhindoko api amunoita imi kuzviraramisa kuti musapinde muhomwe dzevatendi muchegumi?
Ndine mabhindaoko kana kuti mabasa emaoko akawandisa zvikuru andiri kuita mukati meupenyu hwangu. Ndine kambani inoita nezvekuchenesa, cleaning company yavanodaro muchirungu. Tine mabasa atakapiwa ekuchenesa zvikoro, muzvipatara, masupermarkets, kunyangwe nemahotera mashoma shoma. Ndine Vernon Chamba business seminars akonzeresa ane arishungurudza mweya yetsvina wakaipa. Anoda kuti vanhu vangoramba vachidzungaira vari muhurombe, vachitsvaga vachiita ichi zvichiramba nei. Saka isusu tine nzvimbo yatacreata yemaVernon Chamba business seminars. Tinana muzvina bhizimusi vakakudzwa, vakaropafadzwa, mazita makuru anouya kumaseminars edu achidzidzisa vanhu tichiva nenguva yakanaka. Tatone mapoka akati siyanesiyanei atakatobatanidza. Tane maWhatsApp groups ekuti tine vanhu maaudience zedu vateereri vanenge vachiuya vachidzidziswa zvebusiness.
Vanoda kukuteverai, vanoda kushanda nemi, vanoda kunamata nemi, vanokuwanai kupi?
Vanondiwana pamasocial media handles angu. Tiri paFacebook nezita rekuti Vernon Tapua Nashe Chamba. Tiri zvakare paTikTok nezita rekuti Vernon Chamba. Instagram Vernon Chamba. Makasununguka zvakare inbox amune kutumira mwadi kana kutumira mamessages muinbox.
Aiwa tinokutendai mufundisi kwaNhasi togumira pano tonzwa zvizhinji muzvikamu zvinotevera. Avo vange vari mufundisi Venon Chamba vari muHarare. Totarisira kuzonzwa maridzo dzenyu mufundisi masvondo anotevera. Vatereri vainesu zvakare svondo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chechitendero. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo vatsigiri vemutambo wenhabvu vachambomira kwenguva yakati rebei vasati vaona chikwata chenyika chichitamba munhandare yeNational Sports Stadium, kunyangwe hazvo zvigaro zvanga zvakamirirwa kubva kuChina zvemabucket seats zvakasvika panzvimbo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vari kuvandudza nhandare iyi kuitira kuti izadzise zviri kudiwa nesangano renhabvu pasi rose reFIFA. Vanoti nhandare iyi inenge isati yapera kugadzirwa apo Zimbabwe inenge iri pamusha mumutambo wayo neBenin muna kurume. Mutambo uyu ndewe rwendo rwekumakwikwi E2026 World Cup. Mukuru wekumahofisi mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo vanoti pamusoro pekuisa zvigaro zvakabva kuChina pane zvimwe zvakawandisa zvinoda kugadziriswa kuti nhandare iyi isvike pari kudiwa neCAF neFIFA. Vanoti National Sports Stadium yaifanira kuve yakatokanganwikwa nezvayo kwovakwa imwe nhandare, asi nemhaka yekuti hurumende haina mari yakasarudza kugadzirisa nhandare iyi. Asi musangano wemakurukota ehurumende svondo rapera wakabvumirana kuti kuvakwe imwe nhandare itsva yemitambo kuMount Hampden, asi urongwa uhwu hausati wazivikanwa kuti hunosimuka rini. Pamusoro pezvo musangano uyu wakaita chisungu chiyogadzisa nhandare dzedziva rasekwa Gwanzura nemabvuku muHarare, Baba Fields Luveve neWhite City muBulawayo, Ascot Mugweru pamwe nechipadze muBhindura senzira yekusimudzira mitambo. Vachitura hurongwa hwebudget ravari kuda kushandisa muna 2025, gurukota rezvemari vaMtulisi Ncube vakati vari kuronga kuisa zig 189 million muhomwe yekuvandudza National Sports Stadium. VaNcube vakazivisawo kuti hurumende yazvipira kupa Zimbabwe National Football Team miriyoni yemadhora ekuAmerica yekushandisa makwikwi e2025 Africa Cup of Nations achaitirwa kuMorocco gore rinouya. VaMoyo vanoti haisi nhandare nezvigaro chete zvoda kugadziriswa kuNational Sports Stadium, asi kuti zvimwe zvinhu zvakaita sefenzi, magedhe, magetsi, mafambiro emvura nemaCCTV. Vari kuita basa vanoti kuti zvinhu zvitikwesere vari kutarisira mwedzi waNyamavhuvhu kana Gunyana gore rinotevera. Izvi zviri kureva kuti Zimbabwe haisi kukwanisa kushandisa nhandare iyi pamitambo yayo yepamusha ye2026 World Cup, iyo yairi kufanira kusangana neBenin, Rwanda neSouth Africa. Sachigaro weZifa Normalization Committee vaLincoln Mtasa vanoti kumhanya hakusi kusvika, vachitivo chakakosha kuti nhandare iyi ipere kugadziriswa nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC. We'll be right back.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 kuMpalakazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abanengi balokhe bengakalimi ngokoma komkhathi okulakho ukudlondlobalisa isimo sendlala ngomnyaka ozayo. Bazivusele imikhokha abasolwa abacalwa ngokugeba amathuna abantu bebe sebekhipha amathambo abafi besiya walahla ukuze bathengise amangcwaba kakutsha. Kuxwayisa ingcwethi kwezamasiko. Silazo ezemidlalo ezabantu kanye lezokuzilibazisa. Zonke lezindaba ziyalandela. Ukoma komkhathi sokuphehle ukukhathazeka ebantwini abanengi abalokhe bengakalimi abathi umnyaka ozayo lawo ukhanya uza kuba lendlala emangalisayo ukwedlula eyalonyaka. Inengi alikalimi ngoba izulu line kanye kuphela endaweni ezinengi lahlela nyamalala. Indlala yalonyaka ihlasele abantu abedlula izigidi eziyisishiyangalombili 7.7 million abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. Uhulumende uthi abantu laba bazaqhubeka bedinga ukuphathiswa ngokudla njalo ngomnyaka ozayo kuze kuyefika inyanga kaMbimbitho. Ababelimile endaweni ezinengi bathi sokuchile. Sixoxele sakhamuzi seMarinoha eKezi umnumzana Ocean Mafancube.
Kunzima kakhulu baba isimo esingapha eKezi. Izulu likaSewuli like lathi ukufefeza nje kancane kwezinye zezindawo nalabo nje abakwazileyo ukuthi belimalime ngamatherekita beqasha abanye kodwa ke sokuqalile ukumila kodwa ilanga liyahlangabeza liyachisa. Sikhumbule phela vele ukuthi kuona lomnyaka asizange sivune lutho ngoba izulu lade livele lingekho. Engikuqinisekisayo lami ukuthi hayi sikhangelane lenkinga enkulu kakhulu kulo mnyaka ozayo 2025 ngoba isikhathi sokuthi manje kumpalakazi sibe sesiqalile ukulima kodwa kalikho izulu. Ngikhangele le dam lakithi laphana elikhulu elisondelane lendawo yemaphisi abantu abathola khona amanzi. Seliyaphela nalo amanzi idamu elikhulu esilithembileyo endaweni engicabanga ukuthi kungumnyaka wokuqala nalo ukuthi lize liphele ngalendlela ekuyiyona khona manje.
Sizwa kuthiwa lenhlelo zokuzigebhela amadamu ngapho seliwagubhile amanengi, ungasichazisela?
Esiswaqedile ukuwaphanda mathathu endaweni eseduze-duze. Ngizabala eleMarinoha abathi ngumhlobo demu, ngibale elisesenana abathi umbikiwa demu, ngibale njalo elinye elisesenana abathi unamathe demu. Asephandiwe lawo madamu ize izifuyo zife kakhulu kuwo lomnyaka kodwa ngibone ngathi abantu baduduzekile ngokuzwa kwami bekhuluma kuzo lezi nkundla esuke sikizo kumbe ngithi phecelezi amalinki la asuke evuliwe ukuthi hayi sesifele izifuyo kodwa sokwenele ke manje ngoba sesize saphakama singumphakathi siziphandela amadamu okube impumelelo lokho kungakufihli. Njalo ukuthi ngisho ngalendlela ngisho lokhu ukuthi ke nabanye mhlawumbe abakuzwayo lokhu bekwazi ukuthi endaweni zabo bekwazi ukuthi kuncediswane kuyenziwe nje intuthuko ezifana nalezo ukuze siqhubekele phambili ngoba i-government yethu ngathi donsa izinyawo.
Umnumzana Ocean Mafancube isakhamuzi seMarinoha eKezi. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Si
siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami ngudabo kangcobe. Namhlanje sixoxa lonkosazana Samantha Spanda, umqondisi wenhlanganiso ephathisa abakhubazekileyo e-Signs of Hope Trust. Sikhuluma ngokunanzwa kosuku lwe-International Day of Persons with Disabilities.
Abatsha kumele bezwisise ukuthi ilanga elinjengaleli ngelokuba sithathe sicabangisise njengoZulu mayelana namalungelo abantu abakhubazekileyo. Ukuthi sesingaphi lapho endlala khona sishayela ukuthi sithi how far, ngenxa yokuthi kulezinye izikhathi zokuthi amalanga anjengalawa aphonguba nje ngamalanga okuphomba ujikamazwi kule lali kungela any commitment esiyenzayo. Kumele ukuthi sicabangisise ngamalanga lawa. This year in particular besikhangela nge-leadership of persons with disabilities. So sithi how far ngokuthi abantu abanama-disabilities bebe ngabantu abathungamelayo ezigabeni zethu.
Yiziphi ezinye inhlelo ebelezi iphethe kuyona leviki liphathisa ke abakhubazekileyo?
Kuliviki sibe lemicimbi eminingi. Mina ngikwazi ukuhamba emcimbini emibili, enye kade seHopley, enye ibikobulawayo. Nxa ngikhangele kade kuyisikhathi sokubana abakhubazekileyo labo sibafundise ngamalungelo abo. Ngenxa yokuthi into ongayaziyo awungeke wayidimanda anyway. Siyakwazi ukuthi vele ama-rights awaphi umuntu ezihlalele. Kumele abantu abakhubazekileyo bekwanise ukuzimela, becela kuhulumende izinto okumele baziphiwe. So ngezikhathi lezi kade sifundisana labantu abakhubazekileyo mayelana namalungelo abo. Amalungelo abo okuba aku-constitution, sidonethe thina ama-constitution afika 8 ngapha eHarare. Njalo kade sikhuluma ngamalungelo achiyechiyeneyo, i-right to access to assistive technologies, ayiwo abancedisayo ama-wheelchair, ama-white cane. Sakhuluma nge-right to education. Saphinda sabamba kwe-budget, sakwazi ukuthi kule budget debate ebuya masinyazana nje. Sifuna ukuhlaziya nje ukuthi i-budget ibimi njani. Sithole isikhathi sokufundisana esikhulu kakhulu labantu abakhubazekileyo ukuze sibone ukuthi kungayenziwa njani ukuze amalungelo abo labo bezimele bewathole.
Bona abanye sebekhuthaza ukuthi ukuphathiswa kwabakhubazekileyo bephathiswe ngendlela ezakubapha amandla okuthi benelise ukuziphilisa kumbe ukuphila bezimele bodwa. Lokhu sibona sekuphumelele kangakanani eZimbabwe?
Iya, kusase lo msebenzi khonapho dabuka ngoba ngibona abantu abakhubazekileyo lokho kungabantu abaphila ngokuzwelwa ngabantu. I-empowerment sibili kade ngakabe khona. Sike sakuxoxa-xoxa nje sisithi even ku-national budget nxa ukhangele abantu abakhubazekileyo bathola izinto ezifanana le-social security. I-social security izimali lezi eziyabe ziphuma zivela kuhulumende ku-social welfare. So lokho kungalunganga kakhulu. Most of i-budget abayitholayo izinto okumele bezithole nxa bengafika e-social welfare. Sonke siyakwazi ukuthi i-Department of Social Welfare ngekuncedisa abadubekayo. So until and unless we correct into enjalo, sizabe sibona abantu abakhubazekileyo bengabantu bokuphomba ukucela-cela.
Kuyini elikwenzayo ukuzama ukumisa udubololo?
Sifuna ukuthi sicele ama-members of parliament esimele abantu abakhubazekileyo bekwazi ukuthola ama-loan, bekwazi ukuthola umhlabathi labo bezilimele, bekwanise ukuthola imfundo. Ama-teacher lawa nabafundisayo labo abe equipped befundise ukuthi bona bafundiswa kanjani ezikolo zabo. Sifisa ukuthi bethole lama-devices anjengama-cell phones, bethole ama-assistive devices ukuze bekwanise ukube bezihambela bodwa bezenzela izinto zabo.
Namhlanje besixoxa lonkosazana Samantha Spanda, ongumqondisi wenhlangano ye-Signs of Hope Trust ngosuku lwe-International Day of Persons with Disabilities. Asihlanganeni nesikhathi esifana nayo neviki ezayo. Olivalelisayo ngoTabo Kancube.
Sibonge uTabo Kancube ngohlelo lwabasakhulayo.
Sigcina masiko wethu.
Sigcina masiko wethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko wethu.
Sigcina masiko wethu.
Kwenza amasiko namuhla sixoxa ngokubotshwa kwabasolwa beHarare abane abetheswa icala lokugebha amangcwaba. Bekhiphe amathambo abantu babesebethengisa lawo mangcwaba kakutsha. Amapolisa athi bagebha amathuna angamakhulu cishe amane 380. Sile ncwadi kwezamasiko njalo engusiyazi umnumzana Mhabinyana Ngwenya.
Into evilayo kakhulu leyo njalo yibuthakathi. Yena lo mkhupha engcwabeni uligebha ulesibindi bani ungamazi ukuthi babe bamkhulumela bathini abakiwe. Lawa mathambo lawo wakhipha uthiwasangaphi esindebeleni kuyazila lokho angikwazi khona le kibo ngaze ngembakhulumele ngoba ngamasiko la masiko.
Esintwini nxa kuthe kwenzakala into enjalo babungwenya kungaba lomthelela bani kulo mkhokha yini?
Umkhokha omkhulu ngoba onabo bantu awukwazi ukuthi ukubekwa kwabo akhulume kwathiwani ngabe vele besenjani. Wena ulesibindi bani sokuyabagebha amathambo omuntu afayo ungamazi ayazila wona ukuwabona welathelwe ngubani ukuze kube njalo ngoba nxa kuthiwa kulomthi ogejwayo amangcwaba akhe abantu bayaconjwa ngemloda ukwenzela ukuthi bengazibonakala belathelwe ukubona amathambo omuntu abangamaziyo ukuthi wafa kanjani. Abafa ngegugurawundi bayelatshelwa ukuthi amathambo abo naye lingatholanga loko kwakungatshoniswa naye sevundulile sesiyabekwa kutsha abantu bayelatshelwa.
Esintwini siyake sizwe nxa umuntu engangcwatshwanga kuhle kuyabe kuthiwa umoya wakhe uyazulazula awuhlalisekanga. Abantu bamathambo agejiweyo ayalahlwa lakwathengiswa amangcwaba singathi imimoya yabo ikusimo bani kathesi ngokwesintu?
Imimoya esihluphekile leyo nawe futhi yena lowo wakho xa udenge ingcwaba usiyabeka umuntu engcwabeni enjini ingcwaba yindlu yomuntu eyokulalo kokucina. Nawe usuzamkhipha ufake owakho ukuthi uyayelala ngcono kulelo ngcwaba usubaxabanisa umoya leyani isixabana udingani endlini yami njalo ufakwe ngubani abakithi batheliye yini uhlupho lolo olunaphakade bonabo abasingalawo mangcwaba abantu abagamileyo kakhulu abathengisa lawo mangcwaba abantu abagamileyo kakhulu umlando wezinduna lezo nxa zikhona ezosiko ngosiko.
Yimikhokha yodwa leziqalekiso ezizabuya lapha ngokutsho kwakho?
Iqiniso lelo.
Ilungiswa ithweni manje nxa inje babungwenya?
Abadala bathi bona eyithinga zikhankuhlu kakhulu ayiziyazilikela esindebeleni kakula nhlamba inhlamba layo iyakhuluma iyatsho yikho sithi mina abadala bathi ngazile enkulu kakhulu ayiziyazekeka beyisisekelwa nje ubona kuNkulunkulu ukuthi uzayiqinisa kanje labantu ingwendela leyo ingwendela sitho ingozi.
Kodwa nxa kuthe kwaphathwa kuhle yini abantu besintu kumbe kuyiwe kulindawo kwenzwe okwenziwayo ngeke ihlaliseke yini imimoya yabantu laba mhlawumbe lalabo akade sebengcwatshiwe emangcwabeni akudala alamathambo alahlwayo mhlawumbe labo bakhijwe kumbe ingaphathwa njani kahle kahle ngitsho languhulumende ngoba le indaba esithinta abantu abaningi ngeyomoya ibuye ibe ngenyama njalo.
Yikho uhulumende engakuthibi uhulumende phela okwakhe ukubusa ilizwe umlando wezinduna uhulumende umlando wezinduna wona lowo yikho ukuthi mina na izinduna zosiko zikhona nosiko azikubone ukuthi kungalungiswa njani ngoba labo bantu abakwanzela amangcwaba abaziyo ukuthi bavela ngapi ikokungaphi sina jela kulabo bantu nabo bazakuthi ukuthi amathambo kazibanyabanyana ivele wakhiphe kuyihloleni naye bese bakhulumela ukuthi hhayi achayenini labo bantu alibakwazi ukuthi ma umpefile ngabona sinechimoyo lapho kwangcwatshwa khona amahove yikho labona amathambo nxa kwakutshaya ingungu abevuka labo uzize emangcwabeni betshaya ingungu pho lo osenze isikhe esinjalo esingaze sisekhona ukuza kuphatha kuthini kuxabanisa imimoya lawo wena amagesi kuyesikhelini lawa ulifomile wavula amathambo lana wafikela wathini
umnumzana mhabinyana ngwenya ngusiyazi njalo uyingcwethi kwezamasiko Kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Richard Mvalelane leya.
Ngiyabonga ukungena ehlelweni lanamhlanje. Ngiyanibingelela nonke nabantu bakwa Studio 7 enisikhiqizela indaba ezimnandi kangaka. Sithi uNkulunkulu azabe nani empilweni nokunye nemdeni yakini. Bebe nani. Namhlanje ngifike lapha ngiphethe incwadi yomvangeli uLuka. Incwadi yomvangeli uLuka eyakuqala. Eyifundeka ke ngale ndlela ukuzalwa kukaJohane noJesu kuyamenyezelwa emihleni kaHerodi inkosi yaseJudiya kwakukhona umpristi othile ogama lakhe nguZakariya esigabeni sikaAbhiya nomkakhe ongowamadodakazi kaAaron igama lakhe nguElizabeth belungile belungile bobabili phambili kukaNkulunkulu behamba ngayo yonke imiyalelo nezimiso zenkosi bengasoleki siyayizwa ke inkulumo yokungasoleki kwalaba bobabili uZakariya nomkakhe uElizabeth bona ekuthandazeni kwabo babethandazwa bengachiyi igama elithi uNkulunkulu asinamntwana laze lazwakala emazulwini ukuthi bayakhala ngomntwana bobabili uNkulunkulu wasethuma ingilosi enkulu uGabhariyeni emi phambili kwenkosi ukuthi mayihambe iyobatshela ukuthi isikhalo senu sesizwakele ezulwini kuyothi ke ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi nobe ninengane bakuzwa ke lokho bobabili ukuthi ngonyaka ozayo bayabe benengane bahlala ke benjalo uma behleli benjalo njengokuba phela uZakariya wayengasakhulumi wayesekhuluma ngamasayini ngenxa yokuthi ingilosi enkulu yathi ikhuluma naye ivele ezulwini izomtshela izindaba ezimnandi wangazayithemba waze wabuza ukuthi lokhu kuyayenzakala kanjani kwathiwa ke lokho ke yiko kwamvalisa umlomo bheka ke esigodini sakibo wayekhethiwe esigodini sakibo wayekhethiwe ukuthi isonto malingena nguye ozaqala angene alungise endlini yesonto ukuthi bonke abantu abangenayo bengene sokulungisiwe ngelinye ilanga lamalanga ke wangena uma engena babona ukuthi akasabuyi uma engasabuyi bakhuluma bathi ingabe namhlanje kuyenzekale kanjani kukhona umbono awubonayo umpriest omkhulu kukhona umbono awubonayo khonapha endlini ngaphakathi bavumelana ke kuxaba bethandaza phela benhliziyonye bethandaza beselayinini abapostoli bethandaza bethandaza bethandazela lelo langa kuyabongeka ke lokho kokuthandaza kwabo ngokuba laba bantu babenikiwe phela ngokuthi kwakumenyezelwa ngokuthi uJohane uyobe esesayidini lobubhapathizi abe uyena omqa oqala kutwa kakekho umprofiti onamandla adlula akaJohane ngokuba uJohane wayenikwe inkosi ukuthi athandaze Ngokusho njalo ke nami ngiyabonga abantu benkosi umthandazo ongaka nempendulo kaNkulunkulu engaka ibuya emuntwini esemhlabeni lo muntu engumuntu othembekileyo kuthiwa esigodini sakubo babethembekile wonke umuntu ombonayo wayethi lo ungumfundisi nomfundisikazi bathembekile kuNkulunkulu. Ngokusho njalo ke nami ngiyabonga abantu benkosi. Ake siceleleni wonke umuntu ngokuba lo muntu lo ozazalwa la uyena esingaye namhlanje owaqala kuye ukuprofita ngokuthandaza ngokubhabhatiza kuthiwa ubhabhatizo lonke lubuya naye. Ngiyabonga ngokutsho njalo asithandazeleni bonke abantu abanenhlupheko abaphethwe izinhlupheko zabo asibathandazeleni ngokuba abanye babo bagula nje bayagula befihla bengatsheli abapostoli ukuthi bebathandazise. Manje ke sicela uNkulunkulu ayenze amandla abo lo mthandazo ungene kubo bezifihlile benjalo. Ukuthandaza ke abantu behlangene kuhle kakhulu ngoba abanye basenalo ugetsi lolwana lwabojohane nabopetros banalo lelo getsi mabethandazela umuntu uyaphila. Siyanithandazela abantu benkosi philani ngaphansi komthandazo. Ngokutsho njalo ke nami ngiyabonga asivaleni lo mthandazo sivaleni ilanga lanamhlanje umusa wenkosi yethu Jesu Kristus nokudlelana nothando nomoya oyingcwele hamba nabahambayo usale nabasalayo egameni likaJesu waseNazareta. Amen.
Sibonge umfundisi Richard Mvalelandleya ngohlelo vuselela umoya. Kuhlandla lezemidlalo namuhla sixoxa lomdlali wenguqu owake wadla ubhedu edlalela iqembu leHighlanders uBlessing Gumiso yena osehlala eSouth Africa lapho aqeqesha khona abantwana esikolo sakhe sezenguqu asivule kulelo lizwe kubika uEzra Chisa Spanda.
Abalandeli beHighlanders babembiza gumigumi kumbe sekhulu mtare ngesikhathi edlala leli qembu ngeminyaka yama-1990s. Nangu elonda imbali yakhe.
Khulela endingazalelwa eMutare, ngahamba ku Sakuva Primary School from Kusakuva, ngayenzi i-secondary school Ellis Grade U eMutare khona ngale. Sakhula sidlala ibhola lamaphepha estratini labanye abantwana. Ngawa le nhlahla ukuthi kunye iteam eMtare khona ngale yama juniors kuthe iCity Velos yayikhochwa nguIan Madondo.
Ugumiso wadlala amaqembu ambalwa esakhula goqela iBoda Timbers kweRe United kanye leTanganda.
Isaba le nhlahla eMtare iteam ukuthiwa yiTanganda yafonywa and iTanganda was a well sponsored iteam. So ngabizwa khona ngale for ama trials for ama under 20 nga qualifier kwawulolo iDimutasa uWilliam Chari uNelson Bandura uArnold Tsunga uJohnson Mbaradza Ian Matondo Anthony Masunde webesa kuRwai Simba for Dishitakatira just to mention a few.
Njengomdlali onamaphupho amakhulu futhi loyisa udlala iHighlanders uBlessing wasuka eMtare elubhekise kontu dizethunqa esesiyadinga amadlelo aluhlaza.
I told my friends eMtare ukuthi madoda mina sengipakisha isikhwama zami sengihamba koBulawayo. Wathi weBulawayo uzoyenzani? Ngathi ha mina sengizojoyina iBhosa. Abantu bahleka including my brothers, my sisters, even abangani. Wathi how ungaya eBulawayo ukudlalela iBhosa njani wena ungazake wadlalela even a PSL team eMtare? So I was never spotted akula umuntu angibizayo kumbe umuntu angispotayo wathi Gumiso buyizo dlalela iBhosa. Ngasihambela ngagibela izupuko ngayehla koBulawayo.
Atheleka koBulawayo engasadlanga ngogojana uGumiso wafika waba lenhlanhla wahlangana lomunye umdlali weBhosa uGift Lunga Junior bahle baba ngabangane.
So ngambuza ngathi I'm from Mutare ngibuyizo join iBhosa. Wahleka wathi ubizwe mbani ngathi akula umuntu angibizayo. Wathi okay ubuye ngemande siya trainer eHighlanders Sports Club wakhomba wanikeza ama directions ukuthi uzohamba kanje kanje ngemande. We are doing a road work ngoba it was beginning of a season 98-99 season. So ngabona on Monday ngabona uRamani. I used to see them on television omaphepha or Willard Kumalo. They welcomed me. What in Fanami trainer and a trainer. That was it. Ngathana kuphoso, then I signed. The rest is history.
Iqembu leHighlanders enqoba lathanyela inkezo zonke njalo lathatha isicoco sowa intshantu yePremier Soccer League omahlandla amane iminyaka elandelana ngesikhathi uGumiso edlala. Siboze uGumiso ukuthi njengoba sekule minyaka leliqembu lingasawazi ukuchaya eziwayo kuyini okuhluphayo?
Abaningi wangkhona mina kubona kwami aba deserve point number 1. They don't know ukuthi ukudlalela iBhoso how important is it, especially go ama fans, ama diehard supporters eBhoso. Kwa iBhoso without ama supporters akula nix. Who is buying kula ma scout yini? I think this is where the whole system is going wrong. Bakati atheza kuBhoso ungabala abantu ukuthi ungathi lo le talent uzothola ama players amalutshwane. So sizochinja ama coach, sichinja into zonke, sizowaloku sikhala njalo
Impela abakhala abalandeli beHighlanders nanku lalo nyaka leli qembu alithola ngasicocwa ngithole sisodwa nje liqede emidlalo yePremier Soccer League lihlezi kuze ngalesithupha kungalani yemhlomelo njalo phakathi kwemidlalo eyalo yonke engamajuma amathathu lane 34 linqobe kumidlalo elijumi lambili kuphela 12 iHighlanders ibe ngutshikilo phanqa njalo emidlalweni efanayo yabuya yanqotshwa umdlalo elijumi 10 ngiyimele Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Namuhla sihamba leqembu leRumba elizibiza ngokuthi ngamaprofessionals last number. Lona elidabuka kondolwane esigabeni sako Zuzaphi ePlumtree. Sixoxa lomholi waleli qembu uNhlakanipho Donga.
Salibonani kuzo zonke indawo. Angikho ngedwa, ngilo Thonas Inkomo lo Abeli Ndebele. Siqale kwakungo 2022 sakhiphe single track ngo July ethiyona uJesu iphendula emthandazo. Kwase kusithi khona ngo December sakhiphe album etinyama yembongolo. Kwase ku last year sakhiphe album etinjaka makhelwane. Be 6 months back ya sakhiphe single track sihlanganele lo munye umfowethu laphana ukuthi ngu-Aubrey ole qembu lakhe laye. Manje sesikhiphile futhi i-albhamu yethu yesithathu, isihloko sayo sithi Igasa Likhiphe.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abafuna ingoma, ama USB yakhona, ama CD yakhona kanye nama t-shirt lama jacket. Bese kusithi labafisa ukuthi nje ezitolo zabo noma emizini yabo noma amakhisimusi noma ngamungenywe sikwazi ukuthi sifise ukukhalisa kube mnandi. Inumber nazi lapha zozibiza. Eyami ithi 083 8596 92. Bese kusithi kaTonas lapha nobabancane ithi 083 386 9804. Ekamtshana angisayifakanga lapha nekapeli kodwa ke mangathi indaka lathi khonapho uyabuza sithola.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Siyabonga kakhulu bakithi, sicela nje uxhaso.
Kwanele Mthwakazi, asibeni kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.